vakoti vakataura nekomiti yeparamende inoona nezveutano kuparire nyato Group of Hospitals nezuro vakati zviri nani kuti vabvumidzwe kushandira hurumende kwemakore mashoma vosunungurwa pajoki ravanoti reunhapwa ravakasungirirwa. Mubati wehomwe muzimbabwe Nurses Association vaAlan Nyampinga vakati zviri nani kuti vabvumidzwe kunotsvaga mafuro manyoro. Sachigaro weZimbabwe Nurses Association mudunhu reHarare vaLucas Sarara vanoti chiri kuvaodza mwoyo yemari yavari kutambiriswa.
Salari yatinoda kukwanisa kudati kukumbira kungodzokera pa2018 salari yatanga takutendera 840 US.
World Health Organization yakakurudzira nyika dzakabudirira kuti dzisatore vakoti vana chiremba kubva kunyika dzakaita seZimbabwe sezvo dzisina vashandi vakakwana. Vashandi vemuzvipatara vakawanda vari kubva muZimbabwe vachienda kunyika dzemusada America, Australia, Britain nedzimwe. Vasharare vati vakoti vari kuchema-chemawo kuti kunyange vamwe vasvitsa makore anovasunungura muchibvumirano chekushandira hurumende vari kunyimwa magwaro avo kuti vakwanise kuenda kunotsvaga basa kwavanobhadharwa zviri nani.
2005 ndandiri musecond year ndopakaintrodyuswa nyaya yebonding system yokuti kana uchinge wapedza bonding re3 years ndopaunoapplya unopuwa diploma rako. Takatanga tichazviita izvezvi but a lot of nurses here anongori manurses dzana kana mapepa kana diploma izvezvi vakawanda munomo asi vakapedza bhoni.
Vakoti vanoshanda nevanenge vorwara nepfungwa vari kutiwo upenyu hwavo hwave munjodzi nekuda kwokushayikwa kwemishonga sezvo vamwe varwere vanenge voita zvemirishonga. Dambudziko rezvirwere zvepfungwa rinonzi riri kukonzerwa nekushandisa zvinodhaka. Vasarare vatenda kuti dambudziko rekushaya mishonga rakakomba.
Hatina gozo, hatina makreb bandages, hatina SSD cream, hatina betadine, hatina chiti.
Asi vachitaura nestudio 7 mutauriri mubazi rezveutano vaDonald Mujiri vati mishonga nezvekushandisa zvirimo muzvipatara.
Hakutaura pfungwa dzake, hakutaura chimiro chakaita
asi panyaya dzekuti vashandi havasi kupiwa nenguva magwaro ekuti vasunungurwe kubva kushandira bazi rezveutano nenyaya dzemihoro vamujiri vati tivabate mangwana. Mumwe mukoti Pamela Mukudu ati anoshanda kuchipatara chembuya nehanda chinova bandiko reparenyato Group of Hospitals kunobatsirwa madzimai akazvitakura ati hurumende inofanirwa kuvaka mamwe makamuri kana zvipatara nekuti varapwa vawandisa.
Zvekuti vazhinji mapatients if you go izvezvi ndikatonopinda vakarara pamafloor beds. Ward 1 inenge pamwe ichikwanisa kuakomodheta 38 patients inopedzisira yakuakomodheta maybe 70 patients.
Sachigaro wekomiti inoona nezveutano Dr. Ruth Labode vati vari kuita misangano ine vakoti nyika yese mushure mekutambira tsamba yenyunyuto kubva kuZimbabwe Nurses Association sina vachiti vari kuzvionera pamunhu sefodya kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Manesi vari kushanda in very difficult condition, havana magloves, sometimes vanodonata even mari yekuti vatengere mapatient mishonga. So hapashandike and mari yavari kuhora havagoni even kubhadhara renti.
Bazi rezveutano iro rinobatsirwa zvakanyanya nenyika dzakaita seAmerica, Japan nedzimwe rinoti mari yarinopiwa mubhajeti renyika ishoma. Mugore rino bazi rakapiwa zvikamu 11 kubva muzana kana kuti 11% chinova chikamu chiri pasi pechinokurudzirwa kunyika dzemuAfrica pachibvumirano cheAbuja Declaration chinoti mapazi ezveutano awane zvikamu 15 kubva muzana kana kuti 15% zvebhajeti. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.